Hondo iyi yakawedzera nzara nekutambura kune vazhinji munyika sezvo Zimbabwe nenyika dzakawanda vaitenga gorosi, zvikwanisiro zvekurimisa pamwe nemafuta edzimotokari kubva kunyika mbiri idzi. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hondo iyi yakaomesera vanhu muZimbabwe.
Ngavati hondo iyi yakonzera kukwira kwemutengo kurusei wemafuta edizel nepetrol, zvinova izvo zvinokwidza imwe mitengo muno munyika, nekuti hatina magetsi vazhinji vanoshandisa dizel kuti vafambise zvinhu zvavo uye kuti vagadzire zvinhu zvavo. Saka naizvozvo takaona mutengo ichikwira nekuda kwehondo iyoyi.
Vati kunyange hazvo hurumende yakamborega vanhu vachitambura, zvinofadza kuti nyika yave kukwanisa kurima gorosi rakakwana zvekuti haichanyanya kurarama negorosi rinobva kunze. Kana sangano reUnited Nations rakabvumawo kuti hondo iyi yakavhiringa zvinhu munyika dzakawanda panyaya dzechikafu, izvo zvakazoita kuti masangano akaita seAfrican Development Bank abatsire Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica, kana kuti $25 million mukutsigira mabasa ekurima. Gore rapfuura Zimbabwe yakavhota ichipikisa chisungo cheUnited Nations chekuti Russia imbomiswa kuve nhengo yesangano iri nekuda kwekurwisa kwayo Ukraine isina kudenwa, uye nezuro haina kuvhota pane chimwe chisungo chekuti Russia ibude muUkraine. Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vanoti zviri kuitwa neZimbabwe kutsigira Russia, iyo vati muitiro wayo unopesana nezvisungo zveUnited Nations, zvakaipa. Dr. Zembe varatidza kusafara nenyaya yekuti hurumende haisi kubuda pachena pamusoro pevanhu vakawanda vemuZimbabwe vaidzidza kuUkraine.
Maitiro eRussia haasi waapindirani netsika yedu yomuZimbabwe, hapindirani netsika United Nations, uye haana magumo akanaka okuzogarisana murugare. Totoona kuti magumo achatozouya pakutaurirana vanhu, kwete kuparadza upenyu hwavanhu nezvivakwa nefuma zviri kuitwa neRussia muUkraine.
Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati bato ravo harifariri hondo uye vashorawo hurumende nekutsigira Russia.
Anotaura kana ari kuRussia anotaura achivasapota, kana abuda mari nezvimwe akutaura chitawesi.
Hatina kukwanisa kubata mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa Mugwadi kanawo mutauri webato iri vaChristopher Mutsvangwa, sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Asi mumwe wechidiki muZanu PF vaPeter Matangi vati Zimbabwe inyika yakasununguka nekudaro inozvidzana nevainoda. Vati Zimbabwe inomira neRussia nekuti nyika iyi yakamirawo neZimbabwe payakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzekumavirira.
Kupera kwazvo sekuvimbisa kwakaita vaPutin vakatitsigira zvikuru panguva yatakanga takaiswa pamasanctions aripona nhasi neAmerica kuti tisabude muUnited Nations. Tichaona paita New World Order ichava nekukosheswa kwekuzotonga kwenyika dzakasiyana-siyana.
Mumwe mubereki ane mwana akavhiringwa nehondo kuUkraine, Michaeli Moyo, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo ave kupedzisa zvidzidzo zvake ari kuBritain. Mumwe mudzidzi asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti akazopedzera zvidzidzo zvake kuKenya kune imwe yunivhesiti yaidyidzana neyunivhesiti yaaidzidza kuUkraine. Mutungamiriri weZimbabwe National Students Union vaBenoni Ncube vanoti havana ruzivo rwekuti vana vaidzidza kuUkraine vakafamba sei uye varipi, sezvo hurumende isiri kubuda pachena pamusoro penyaya iyi.
Hatozivi semunhu wese kuti takamira papi nenyaya yemastudents edu ari ikoko neari kuuya kuti ari kuuya sei iyezve ari kupi. Hatisi kutopiwa information iyoyo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vati vange vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujam.